right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 26 2020. Magatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano nezuro rakazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazana nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 166 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nemumwe chete nezuro wakare.
Achaita nhasi na 25-6 mafeso vanhu vakaungana kugrenzi 7 semaparenzi kwaari kuchengerwa for now.
Murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira munyika vapatisoni dzamara vashaya. Nengo yeMDC Alliance yakawanikwa yakafa svondo rapera mukaroi vaLavender Chiwaya vavigwa nhasi zvine mutsindo mukaroi pasina tsanangudzo yekuti chii chakakonzera rufu rwavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazana nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 166 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nemumwe chete nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvitanhatu nezana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 6196. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu zana nemakumi maviri nevatanhatu nezuro kana kuti 126 zana negumi nevatanhatu vari vanhu vagara vari munyika, vasere vari vanhu vanga vari kuBotswana, vaviri vanga vari kuSouth Africa. Vanhu vakapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemumwe chete kana kuti 4961. Izvo zvinosiya vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vari chiuru nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 1069. Uwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi izvo zvinobuda tisiri pamhepo. Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari nhengo yeNational Executive yeMDC Alliance vaPatson Dzamara vashaya nechirwere chegomarara. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vadzamara avo vanga vari munin'ina womurwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika makore mashanu apfuura vashayikira mune chimwe chipatara muHarare uko vanga vakatarisirwa kuvhiyiwa nhasi mushure mekubatwa nechirwere chegomarara kana kuti colon cancer. Munin'ina wavo vaPatson Dzamara vati mukoma wavashaya nhasi mangwanani uye vanhu vakaungana kuGlenview.
Achaita nhasi na 25-6 mafeso vanhu vakaungana kuGlenview 7 semaparenzi kwaari kuchengerwa for now.
Imwe nhengo yeOccupy Africa Unit Square vaCharles Nyoni avo vairatidzira pamwe navaitai Dzamara vati varwadzwa zvikuru nekuti vaPatson Dzamara vashaya vasati vaziva kuti chii chakaitika kumukoma wavo.
Asvikira pakushaya asati awana mhinduro dzekuti mukoma wake itai Dzamara chii chakaitika kwaari uyezve mapfupa akakaratsikwa papi. Tese tichiziva tichirangarira zvekuti Patson akapinda munyaya dzepolitical activism nokuda kushungudza kuti aida kuziva kuti chii chakaitika kumukoma wake.
Mutungamiriri webato relabour economist and African Democrats Muzvale Linda Masarira vati vovarwadzikana zvikuru nekuti nyika yarasikirwa nemunhu anga akazvipira kufa achirwisa kuti azive kwakaenda mukoma wake.
Ndiri kunzwa kurwadziwa, ndiri kunzwa kushushikana nerufu rwaParson Dzamara. Parson Dzamara yaiva hanzvadzi yangu, yaiva shamwari yangu, taitsiurana nekudzoreredzana nekushanda tose. Nanhasi handisati ndagona kugamuchira kuti Parson watisiya. Chinonyanyoita kuti nyunyuto yangu iwedzere inyaya yekuti Parson munhu akararama upenyu hwake hwese achida kuziva zvaive zvakaitika kuna bhuti vake itai Dzamara.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vatiwo bato ravo riri kurwadziwa zvakanyanya nekurasikirwa nenhengo yeNational Executive yanga iri gamba rekurwira kodzero dzevanhu.
Tinoi urombo hukuru semusangano weMDC Alliance kumhuri yeZimbabwe nekumhuri yekwaDzamara nekushatirwa nemwana tichitarisa kuti ndiye anga kutarisa mhuri yemukoma wake, ndiye anga kumira sababa kumhuri yemukoma wake achichengeta vana nekusimudzira mhuri yemukoma wake. Saka tinoona izvi kurasikirwa kwataita naParson iri blow kuZimbabwe, iri blow kumhuri yekwaDzamara.
Mufi akatanga kuzivikanwa zvikuru muna 2015 zvichitevera kupambwa kwakaitwa mukoma wake vaitai Dzamara muna kurume 2015. VaParson Dzamara vaigara vakatungamira kuratidzira nechinangwa chekuti hurumende iferefete zvakaitika pana mukoma wavo uyo vashaya vasingazive kuti vari kupi. Vakambopambwa vakatochwa vari mumaoko emapurisa uye kusungwa kwakawanda vachirwira kodzero dzevanhu. VaDzamara vari kutarisirwa kunovigwa kumusha kwavo kwaMutoko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Nhengo yeMDC Alliance yakawanikwa yakafashondorapera mukaroi vaLavenda Chiwaya. Vavigwa nhasi zvine mutsindo mukaroi pasina tsanangudzo yekuti chii chakakonzera kufa kwavo, kunyange hazvo ongororo yakaitwa neZuro kuHarare. Kunyange hazvo paine ongororo yakaitwa muHarare neZuro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda nhasi vatyora mutemo wekuungana apo panga pachiradzikwa vachiwaya kumarinda emukaroi nevanhu. Vachiwaya vanga vari kanzura wemukaroi muward 4 uyezve vari sachigaro weMDC Alliance mudunhu diki reHurungwe varadzikwa masuva matanhatu vafa zvichitevera kusawirana kwakamboitika pakati pehama dzemufi nemapurisa pamusoro pekuongororwa kwemutumbi wavo kuti chii chainge chavauraya kana kuti postmortem. Mutauriri wemhuri yavachiwaya uye vari mukoma wemufi vaJohannes Chiwaya vati mutumbi wemufi wakatanga waongororwa chirwere cheCovid-19 mukaroi usati waendeswa kuchipatara cheParirenyatswa kuHarare kunoongororwa chakakonzera kufa kwehama yavo. Vachiwaya vati mufi akawanikwa asina chirwere cheCovid-19. Vachiwaya vati muongororo yakaitwa neZuro kuHarare zvakabuda pachena kuti rufu rwavachiwaya rwainge rusina kukonzerwa nekudzvanywa kana kushandisirwa chisimba panhengo dzemuviri.
Bvati vatiudza kuti hanzi papathologist vacho ataura kuti hanzi hapana kana chikurakidzo kuti akachekwa nebanga akadzvanyiwa here akaitwa sei. Isusu hatinawo masimba pamusoro pazvena.
Vachiwaya vati pakazotorwa zvemukati kuti paitwe imwe ongororo yavachaziviswa nezvayo mumwedzi mitatu uye zvakare iyo vanoti vakamirirawo nekuti mhuri yavo iri kuda kuziva kuti hama yavo yakaurayiwa nei.
Bati tudawo kunzwawo marizao sacha chabuda kuti zvemukati zvavatora izvi whether brain ropa taka kana kuti chii zvichabuda nekukasira here zvichitaura kuti munhu ipoison kana kuti akaurayiwa neBP here kana neshuga. Ngavatipo nenguva ichikasira asi mutumbi tukubika.
Muchauri wemapurisa, assistant commissioner Ponyati, vati vachabudisa gwaro rachiremba kana rapera kunyorwa vachiti tivabate mangwana. Rufu rwachiwaya rwakonzera kupumana uroyi. Bato reMDC Alliance richiti vanhu vanofungidzirwa kuti vasori ndivo vainge vauraya nhengo yavo sezvo vaigara vachiteverwa nevanhu vavasingazive. Asi mapurisa akati kufereseta kwaakaita kwakaratidza kuti vachiwaya vakapedzisira kuonekwa vachinwa zvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Mumwe mutori wenhau John Sai Maromo anoshandira Africa News Agency muPretoria ari kufara kuti akakwanisa kupora kubva muchirwere cheCovid-19 kunyangwe ari pakati pevanhu vanonzi nenyanzvi munyadzi zveutano vari munjodzi huru yekufa nechirwere ichi sezvo akatomborwara nechirwere chemabayo achitadza kufema zvakanaka makore maviri apfuura. MuSouth Africa, vanhu vanodarika zvuru mazana matanhatu negumi nezvitatu kana kuti 613,000 vabatwa nechirwere ichi. Vafa vanodarika zvuru gumi nezvitatu nemazana matatu nevasere kana kuti 13,308. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata Maromo.
Apa ndakatanga kurwara, it was pa weekend on a Saturday. Remember Friday yachotanga tava nema protests ku embassy ye Zimbabwe mu Pretoria. I had covered the protests for company andinoshandira inonzi African News Agency. So muso Saturday ne Sunday ndakatanga kunzwa ndine ma symptoms e flu, ndaitemwa nemusoro ndichitadza kufema. Asi ndainge ndiri pamba mukoma ndainzwa kupera simba, kuneta nekudikitira, asi ndaifunga kuti ndine flu.
Chii chakazopa kuti mude kuenda kunovhenekwa?
Masymptoms eflu andanga ndinawo akaramba achiwedzera. Ende muno South Africa mafigures eCovid-19 mainfections semazera munoita aramba achikwira. So pfungwa dzakandibata ndedzekuti ndikandinotestwa marizao dzakadzoka achiti ndandiri positive for COVID-19.
Pane kudzimbikana kwese kwamaita, mungati chii chaizvo chainyanya kukurwadzai?
Kutadza kufema, yanotiyo shortness of breath. Malungs angu mapapu agara ari weak nekuti muna 2018 mukoma ndakamboita pneumonia. Yanga iri pneumonia yakandirwadza nguva refu. Ndakatori in life support for my weeks sakati one day. So ndagara ndine dambudziko rekufema.
Kuti muti mapora, makadzokera kunovhenekwa zvakare here kana kuti makangoshandisa zviri kukurudzirwa ne World Health Organization?
MuSouth Africa vakushandisa zvakataurwa ne World Health Organization pamwe chete ne Department of Health remuno. Vari kuti ivo mushure memazuva gumi hauna need yekudzokera kunotestwa zvekare.
Mutori wenhau John Sai Maromo anoshandira Africa News Agency muPretoria achitaura ari parunare muPretoria, South Africa makare. Dare Rameja Street remuHarare nhasi raramba kutambira chikumbiro chemutedzeri wasachigaro MDC Alliance vaJob Sikala chekuti mhosva yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mutsindo, kuti varatidzire zvine mhirizhonga, kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati chiraswe. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongo wedare ramagistrate Valanzi Rinxuve vati mashoko emuchuchisi wenyaya iyi vagarudzozeya dhuma yekuti pane fungidziro izere yekuti vasikala vane mhosva yavakapara avagutsa. Vanxuve vati mashoko anonzi akataurwa mumavhidhiyo ari kutaurwa nehurumende yekuti vanogona kurwisa chero ani zvake muhurumende vachiti havatye. Mashoko anoratidza kuti vasikala vari kutoda zvehondo, vachiti mashoko aya anogona kukonzera kusagadzikana munyika. Vati kunyange muchuchisi wenyaya iyi asina kuunza mavideo aya kudare. Zviri mumapepa emhosva zvinoratidza kuti vasikala vane mhosva yavakapara. Nokudaro vanxuve vati vasikala vanofanira kumiswa pamberi pedare vachitongwa nemhosva yavari kupomerwa. Rimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu vati havana kufara nemutongo waturwa nedare.
Hationese kuti mutongo uyu unoenderana nezvinotaura mutemo chaizvo. Saizvozvo tichatora matanho anotarisirwa pamutemo kuti titurikire nyaya imberi inzwi kwene rimwe dare riri pamusoro.
Mudare manga muine mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, munyori mukuru mubato iri vachautonhu hwende nevamwe. VaChamisa vati havasi kufara neudzvanyirirwa vemunyika hwavainzanisa nenguva yeapartheid yekusouth Africa. Vati zvinosuwisa kuti vatori venhau vezvematongerwo enyika pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vave kugara vachishungurudzwa nehurumende.
Haiwa izvo hatizivoniso kuti zvinhu zvakanaka, zvinotipisa tsitsi kuti muZimbabwe inonzi yakasununguka tichiri kuona mweya kana kuti maitiro aSmith, tichiri kuona mafambiro eRhodesia, tichiri kuona zvaiitwa nguva yeudzvanyiriri. Zvinotirwadza zvikuru, zvoda kuti zvigadziriswe zvinhu zvakadai.
Zvichakadai mutongi wedare atorawo zvakare mutongo wekuti vasikala vapiwa mukana wekupiwa mvura, mishonga yavo yeBP nezvekudya nemagweta avo vari kujeri. Mushure mekunge vekumajeri vanzi vanga vachiramba kuti vapiwe zvinhu izvi. Magweta avasikala anoti ari kutyira upenyu hwavasikala sezvo akatyisidzirwa nerufu nemukuru wepajeri rechikurubhi vaGeorge Mutimbanyoka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remajeri panyaya iyi. Zvichakadai vasikala vakatarisirwa kudzoka kudare zvakare mangwana apo pakatarisirwa kunzwikwa chikumbiro chavo chokuti vatongwe vachibva kumba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakawanda vari kufara nekusungwa kwakaitwa makoronyera manomwe anga ave nemakore achitsvagwa nemapurisa mushure mekupara mhosva dzakawanda dzinosanganisira kuba vachishandisa pfuti. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Nemusi wemuvhuro manheru kuBait Bridge, mapurisa akasunga Musa Taj Abdul uyo ange ave nemakore makumi maviri achitiza mapurisa. Abdul akasungwa nechikwata chake chinosanganisira mupurisa wepakamba yeBait Bridge Tapio Mangoma nevaimbove mupurisa wepakamba yeMashingo Central Rudolf Kananga. Dzimwe nhengo dzechikwata chaAbdul ndi Liberty Mpamanga, Prince Makodza, Godfrey Mpamanga, Charles Lundu na Innocent Jairos vese vachibva kuHarare. Matsotsi aya akaba zviuru nezviuru zvemadhora kubva kumabhizimisi nevanhu vakasiyana-siyana muHarare nenzvimbo zhinji munyika vachishandisa pfuti. Mumwe mugari weMuHarare amai Melus Kamureo vati vanofara nekusungwa kwaitwa matsotsi aya.
Tenda mapurisa yedu nekubata kwaakaita mbavha huru dzanga dzichinetsa dzichimira vanhu kuuraya vanhu, asi kutya kwedu hakuna kubviswa matiri nekuti kunzwa kuti kutori nevamwe vane nairori vasati vawani.
VaOwen Hiwayo vati kunyange hazvo pasungwa mamwe matsotsi chisikavafadzi ndechekuti zvinosanganisira vechiuto nemapurisa.
Boka iri rinenge risiro rega nekuti kuna ana chinoi kukaroyo kune vamwe vakabatwa vangachonzi vakatobva mauto vakabva mapurisa. Saka tichitarisa upfumi mamiri akaita nyika, vanhu ava vakutoshandisa izvozvo nekuti vanhu vanokwanisa kuita access yezvombo, access yekushandisa maid avo kupfuura pamwe pavano vachinge vachiziva, uye zvavanenge vaine vanhu vavanoziva vari mukati.
VaPetro Gweme vaudza Studio 7 kuti zvakaitika kuBait Bridge zvakanaka, asi nyaya yekuti mapurisa anoshanda nematsotsi iyi inofanira kugadziriswa.
Kubatwa kwaitwa matsotsi uku, ya tinogona kufara zvedu sevagari vemuno mudunhu redu ino, asi chinonyanya kutirwadza kana kutivhundusa ndechekuti matsotsi aya anga achishanda nemapurisa akasiya basa. Saka vari kushanda vane zvombo zvinovhundusa, saka hatizivi manje kuti zvinhu zvichaguma here kana kuti zvinogona kuenderera mberi, nekuti mapurisa acho akatosiya basa taakutovhunduka kuti paanosiya basa pacho ipapo apo vari kusiya pfuti dzavanoshandisa here kana kuti vari kudzitora vachiuya nadzo kuzodzishandisa kuzobira vanhu.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa, masoja kana vashandi vemune mamwe mapazi ekudzivirira kana kuchengetedza nyika vanosungwa kana vachinge vapara mhosva.
Kana paine members zepolisi kana dzemamwe security forces dziri engaged in robbery cases, they must come forward and report, and we want to assure members of public that definitely action will be taken.
Vanyati vati vachaburisa zvakawanda pamusoro pemakoronyera aya mangwana kana vachinge vawana umbo kubva kumatikitiva. Chikwata chaAbdul chakaridzirana pfuti nemapurisa muHarare muna kurume pakafa nhengo nhatu dzechikwata ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Musangano webato riri kutonga Republican Party Republican National Convention wakapinda muzuva repiri nezuro nengo dzebato iri dzichienderera mberi nekushambadza vachamirira bato musarudzo uye vari mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Vanhu vakataura nezuro vanosanganisira mhuri yavaTrump inoti mudzimai wavo amai Melania, mwanasikana wavo muzvare Tiffany, mwanakomana wavo mudiki Eric, senator wedunhu reKentucky vaRand Paul, gweta mudunhu reKentucky vaDaniel Cameron, vanova mutema, pamwe negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo, avo vakataura vari muguta guru reIsrael reJerusalem uko vari pabasa. VaTrump vakavapowo pachiitiko chekutoreswa mhiko kwevanhu vave zvizvarwa zveAmerica chakaitika kumuzinda weWhite House. Mumashoko avo, amai Melania Trump vakataura nezvedambudziko rechirwere chanetsa pasi rose cheCOVID-19 uye kuzvipira kuri kuita vari kurwisana nechirwere ichi. VaCameron vakapawo mashoko anopikisana nemashoko akambotaurwa nevachamirira bato remaDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden ekuti kana uri mutema unofanirwa kuvhotera bato ravo kuti usununguke, vachiti ivo munhu mutema asi havasi mungetani vanozvifungira uye havafanirwe kuudzwa mavhotero nekuti munhu mutema. VaPompeo vari kushoropodzwa nevamwe vari kuti semushandi wehurumende havaifanira kubuda vachitaura pamusangano webato rezvematongerwo enyika. Asi bato reRepublican Party rinonzi riri kuti hazvina zvazvinoshandura sezvo vagara vachizikanwa bato ravanotsigira. Mumwe wavari kutevera zviri kuitika kumusangano uyu uye vari chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Frank Guni, anoti dingindira remusangano webato iri rinoratidza kuti rakanangana nekudzora vaTrump muofisi kuburikidza nekushingisa vatsigiri vavo kuti varambe vakamira navo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kademiri weStudio 7 aita hurukuro navaGuni kuti tinzwe maonero avo.
Musangano weRepublicans tingati vakanyatsokuuronga une dingindira rekuda kuti varwisire utongi hwavaTrump kuti vadzokere zvakare vasarudzwe varambe vari mutungamiriri wenyika. Mukaona zuva rekutanga vakada kuratidza kuti vaTrump vane zvavari kuita kurwisana nechirwere cheCOVID-19 vachiedza kudzimura moto wakasikwa nemaDemocrats apo vaiva shoropodza chaizvo mukutadza kutungamirira nekutadza kupanyika gwara yatingati national strategy. Zuva repiri ratiri kuona iri zviri kurakidza kuti vanga vari kuda kutaura kuvatsigiri vavo chaivo chaivo yatingati yabesi vaTrump vachivatsigisa kuti rambai makamira neni.
Takaonawo mhuri yavaTrump vachitaurawo pamusangano uyu. Zvii zvamungataura pamusoro pemhuri yavaTrump ichipindawo munhaurwa iyi?
Hatisati tambozviona zvakanyanya kuti pasarudzo mutungamiriri wenyika kana kuti mutongi weadministration anounza mhuri yake ichiuya yakawanda ichizomira naye vachitotaurawo kunge ndivo varidzi vemusangano. Izvi zvinoshamisa muno muAmerica nekuti zvaakuita sekuti vaTrump vaakutonga nechemhuri. Nerimwe divi chinhu chakatinakei nekuti vanhu vanoongorora zvematongerwo enyika vanobva vaona kuti aiwa America yakatofumukawo kudai. America ine tsika yekuti pasi rese inenge ichienda ichinotaurira dzimwe nyika kuti munofanira kuita utongi hwejekerere hunofanira kuitwa pachena. Hapafanira kunge paine izvozvo kuti munotonga nemhuri dzenyu muchiita iya inonzi nepotism. Asi ivo vaTrump sekuziva kwatinoita imo muWhite House chaimo muimba yekutonga yavanogara vakaunza mukwasha wavo, vakaunza mwana wavo, vanotonga nemhuri yavo. Zvinhu zvisati zvamboitika muno muAmerica izvozvizvo.
Pavanhu vese vakataura nezuro manheru, ndiani vaGuni vamungati aiwa akataura mashoko makaona kuti aya ane udzamu?
Mudzimai wa Trump pavanhu vese vachivataura kubato remaRepublicans, mudzimai wa Trump vaMelania Trump ndiwo chete munhu akataura zvinhu zvakatsiga, zvinhu zvine udzamu, zvinopa chiremera kunyange zvavo vakataura vari kuWhite House. Zvinovazve zvakare zvinhu zvati zvamboitika kuti vanenge vachitsvaga rutsigiro vanotaura vari paimba yebasa yemutungamiriri wenyika, nekuti imba iyi ine chiremera, ine mucherechedzo wekuti haina unonzi uyu ndiye muridzi wayo. Bati zvavakataura zvinhu zvakadzikama, uye vakataura vakadzikama vakateramira vachitaura havana kutuka madhemokrati, havana kutuka vaJoe Biden. Vaingotaura vachitsigiraiwo vaTrump, nekuti vaTrump munhu anochengetedza zvaanenge avimbisa.
Takaonawo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vachitaurawo pamusangano uyu vari kuJerusalem kuIsrael. Munoti
kupinda kwaMike Pompeo kune paviri. Kekutanga, vanenge vaida kuratidza kuti America yakamira nenyika yeIsraeri zvakasimba. Kana takutarisawo matongerwo enyika nemutemo wemuno muAmerica, zvinhu zvinoshorerwa zvikuru zvakaitwa naMike Pompeo, nokuti zvakafananawo zvinotaurwa neAmerica kune dzimwe nyika vachitsa vanhu vari muchiuto kana kuti vanoshandira hurumende yatingati macivil servants havabvumidzwe kuti vange vachitaura zvematongerwo enyika, nokuti izvozvo zvinoita kuti mainstitutions avakamiririra kana kuti mapoka ehurumende avakamiririra azorerekera kuno zvematongerwo enyika, zvinova zvisina kunaka, zvinoita weekend mainstitutions ehurumende.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatina kupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Haleluya, makadiko mose, hakuna ndimufundisi moyo kuno South Africa. Awa tiri kuona kwatiri kuno coronavirus vakawanda vari kurecover. Tozoziva kuti vanga vakudauna nera kusvika 600,000 tichikuona varecover vari kuma 490,000. Aiwa, vari kurecover vakawanda vari kupora. Nevakubatwa vashoma, tinongodai Mwari akatungamira. Zvese zvinofamba zvakanaka nekunyika yeZimbabwe zvatava kupinda masama kuratidza zvinhu ya coronavirus yadarika. Ngatirambe chingonyengetera. Ndatinditaurawo samufundisi moyo. Ndida kutaura maringe nekusoropodzwa kwakaitwa vatungamiri vemachesi, mabishops kana vapi zvavo, vachinzi vasiye zvematongerwo enyika. Nhau yakafanana nei haisi nhau itsva, inhau yandakatomborota nezvaizvangu kare chiona purezidendi vamunangagwa naMugwadi vachitishoropodza kuti ngatisiye zvematongerwo enyika. Asi kataiwa no purezidendi nhau ipo haisi yekuti chita zvematongerwo, asi vafundi tiri pakupai gwara kuti kwamuri kuenda uko itai sososo. Kana mukasadero, maramba vatungamiriri munosangana nematambudziko ematsaona mukaparara. Saka uroo kuti vafundisi vachipa nhau kuutungamiri hwenyika zviri kuita zvematongerwo enyika. Vafundisi vakakosha, vatungamiri vao vemabhishopi anopa utungamiri gwara. Tarisai kare nakare mushoko raMwari, madzimambo enyika aitonga naJehovha Mwari. Mwari waitumia vaprofita vana Eria, vana Erisha, saizvozvo taiona Mwari wokudenga achipatisipeita zvakanyanya kuburikidza nevanhu vake vaituma zvindoudza madzimambo. Saka gavhumendi kana ichisoropodza vemachechi, inhau isina kunaka, nokuti vanenge vatosiya Mwari, varamba Mwari pachena kuti havadi Mwari. Saka vafundisi vabhishopi vakakosha kuti vanofa kuti vaudze gavhumendi zvose zvinofa kuti zviitwe akodini mushoko raJehovha Mwari.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weRepublican National Convention kuno kuAmerica, kufa kwava Patton Dzamara pamwe nedambudziko reCOVID-19 iro ranetsa pasi rose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira munyika vaPatson Dzamara vashaya. Nengo ye MDC Alliance yakawani kwa yaka fashion durapera mukaroi va Lavender Chiwaya. Vavigwa nasi zvine mutsindo mukaroi pasina tsanangudzo yekuti chii chakakonzera rufu rwavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 26 Ncwabakazi 2020 uMfraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
okwenzakalayo komlawayo okubana amafigures ayaqhanza okudlosizi ukuthi ungakhangela abantu badubeka bagcwele iganga lonke.
Uqhansa kwenani labantu abafunyana bele COVID-19 ngesiqubo esesabekayo eZimbabwe jikelele. Sokuchiye uzulu wakobulawayo ekhathazekile. Kunje sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6196 asebefunyane bele gciwane leli.
Ukufa kukaPatron Tsamara into esizwe sokuhlunga kakhulu thina abalwela amalungelo abantu. Besebenza la kahle kahle njalo ukuva kwakhe kuba buhlungu kakhulu singakhangela ukuthi ufe engakwazi ukuthi ubhudi wakhe uyita iZamara kuyini okwayenzakala kuye.
Omunye obedume ngokulwela amalungelo oluntu uMnumzana Patron Tsamara ngasekho ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Umhlangano omkhulu webandla elibusayo kwelemelika we-Republican National Convention ungena kulanga lesithathu lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuqansa kwenani labantu abafunyanwa bele COVID-19 ngesiqubu esesabekayo eZimbabwe jikelele sekuchiye uzulu wakobulawayo ekhathazekile. Ukugoqela isiphatho sabaphindela ekhaya bevela kwamanye amazwe abagcinwe endaweni ezehlukeneyo ezigabeni zeMandebeleni kuma-quarantine centers. Wanastasia Ndlovu zethulela lolu daba.
Ingcitshi kwezempilakahle edolobheni lakobulawayo seziqinisa imibiko yemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelela igcikwane le-COVID-19 zisithi lanxa lingelapheki lilakho ukuvikeleka. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi uzulu alondoloze ukuhlanzeka, ahlale ndawonye engayi endaweni ezilabantu abaningi besondelana duzane laduzane ukuze kulondolozwe i-social distancing. Ziqinisa elokuthi lumkhuhlane ukhona elizweni njalo uyingozi. Umphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital uProfessor Solwayo Ngwenya ukhuthaza uzulu ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 ngoba ukhona elizweni njalo uhlasela wonke umuntu.
Ingelela ekulixwayisa njalo namhla ngomkhuhlane weCoronavirus sihlala sixwayisa ngawo. Siyacela litshintshe ukwenza kwenu, lingahambi endaweni okugcwele khona abantu okufuqana khona abantu bephefumulelana. Lingahambi endaweni okulawo kulabantu abaningi njengokuthi kuse emfeni. Lingahambi endaweni lapho lizafuqelana khona emabhasini lingena lifuqelana liphefumulelana. Umkhuhlane lo subhahile suyandile ugcwele ebantwini. Umkhuhlane awubonakali ngaphandle umuntu azegula sesifa. Uyabe hambe ethelela abanye abantu ezule ezule ethelela abantu. Abantu sebeqalisile ukufa. Abantu bafa masinya. kuyisakuphila sosana isikhathi sokuthi ukhulumile ukuthi ufuna kwezweni masufile siyaxwayisa kakhulu mahlabezulu linanzelele okusukela kwanamuhla linanzelele kakhulu siyalicela kakhulu mahlabezulu.
Usekhwica Mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ukuba azivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Ligqoke njalo amamaski evala umlomo lamakhala. Ligeze izandla lapho elibambe khona laphala laphana. Siyalixwayisa kakhulu mahlabezulu.
Olwena amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukumemetheka kwe-COVID-19 kuliqiniso ngoba abantu abalamanzi okugeza izandla njalo abantu bahlala beminyene.
Okwenzakalayo komlawayo okubana amafigazi ayaqansa kungabe kuliqiniso kodwa okulusizi ukuthi ungakhangela abantu badubeka bagcwele iganga lonke emabhasini i-testing yangkhona iphuwa so mbona ngazathi vele uBulawayo uzadlala ama-figures eqansa ngabantu abavela outside the country South Africa uBulawayo olabantu abaningi abakhambe South Africa so konke khonokho kutshengisa ukuthini ama-figures uzaqansa njalo ukuswelakala kwamanzi koBulawayo khonokho njengoba sikuthi ukuthi every time umuntu kuze kugeza izandla akula manzi koBulawayo so ubona ngazathi vele asikho isimo we are not prepared for anything njengoBulawayo ngesimo esiso sona economically.
Ucwaningo olwenziwe ngabenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Association of Human Rights luveza ukuba iningi labantu eZimbabwe liyehluleka ukulandela iziqondiso zokuzivikela ekubambeni igcikwane le-COVID-19 lona elisabalala ezweni ngesiqubu esethusayo ngenxa yezizathu ezehlukeneyo. Okwamanje izisebenzi zempilakahle omongikazi labodokotela bakhalele umsebenzi ngoba bengelampahla zokuzivikela besemsebenzini njalo bathi le mithi ayikho ezibhedlela. uBulawayo lokhe elinde imithi evela esiphaleni semithi sikahulumende ukuze alungiselele ukwelapha inhlungu zabazabanjwa i-COVID-19 njengoba lumkhuhlane ungelapheki. Lisiyatshona ilanga izolo ugatsha lwezempilakahle lwethule imibiko ethi kunabantu abalikhulu lamatshumi amabili lasithupha abahlolwe bafumanwa bele-COVID-19 koBulawayo kunabantu abalikhulu lamatshumi amabili asebetholakale belegcikwane leli. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inani lasebefunyane bele-COVID-19 eZimbabwe selikunkulungwane ezedlula eziyisithupha 6196 labulala abedlula ikhulu lengxenye 166 kwasinda abazinkulungwane phose ezinhlanu 4961. Abe-African Union bona bebika ukubana emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegciwane leli sebesedlula isigidi 1.2 million labulala inkulungwane ezingamashumi phose amathathu 28276. Abekolitshini le-John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi amabili phoselane 23.9 million abafunyanwe bele-COVID-19 yabulala abantu phose isigidi 820,246. Omunye wabakade bedume ngokulwela amalungelo oluntu umnumzana Patson Zamara kasekho ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemfukuzane. Iningi labantu elizweni badane kakhulu ukuba ubhubheloke engakabi kwazi ukuba kuyini okwehlela umfowabo uyitayi Zamara owanyamalala eminyakeni emihlanu edluleyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZamara ubhubhe namhlanje ekuseni ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane emathunjini okulethe imibiko yenduduzo esuke ebantwini abehlukeneyo eZimbabwe laphandle kwelizwe. UPatson umfowabo kaItayi Zamara intatheli izindaba yanyamalala ngomnyaka ka-2015 ngemva kokukhankasela ukuba owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe asuke esikhundleni. Omunye wasebenza lo mfowabo kaZamara u-Itayi ndawone laye uPatson umnumzana Charles Nyoni umchaza njengomuntu owayezimisele ukulwela ilungelo loluntu.
Namuhla lilanga elibuhlungu kakhulu, sithole umbiko ukuthi sisichiwe ngomunye wethu esasisebenza laye, uDr. Patson Dzamara owasemoli yakwa Dzamara. Into ebuhlungu kakhulu ukuthi umuntu osasemutsha kangaka, omncane kangaka, osebhubhile wasichiya nje. Sonke sikwazi ukuthi wajoyina indaba ze-active politics ngendaba yokuthi wayefuna ukuba nempendulo ezokuthi kuyini okwenzakala kumne wabo, uyithe Dzamara lo owathunjwayo ngohulumende wachabalala okungaziwayo ukuthi ungaphi njalo ithuna lakhe lingaphi.
Omunye wabotshwa ndawonye loPatson ngo-2016, uPride Mkono, uthe kuyadanisa ukuba imuli yakwaDzamara ibe sikhangelele kuPatson ukuba agcine abantwana bakayitayi osele minyaka emihlanu engaziwa ukuba usaphila loba hatshi.
Ukufa kukaPatson Dzamara yinto esizwise ubuhlungu kakhulu thina abalwela amalungelo abantu, besebenza la kahle kahle, njalo ukufa kwakhe kuba buhlungu kakhulu. Singakhangela ukuthi ufe engakwazi ukuthi ubhuti wakhe uyithe Dzamara wahamba njani, kuyini okwayenzakala kuye. Njalo kutshuthi abantwana bakayithe Dzamara sesala bengasela baba, ngoba uPatron ubese ngubaba wabo.
Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe uDzamara wayelilunga lebandla leli elalizimisele ngomsebenzi walo, okubonakale ngendlela abantu abancedise ngayo ngesikhathi egula.
Njalo e-DC kula bantu abasebesele kudonate imali efika but 1400 esithi besithi kayehlinzwa enze operation. Yikho ke imali silungile ukuthi operator wasishiya siyadana kakhulu. Okunye mahlabezulu okusidanisayo yikuthi uDr. Patson Dzamara ngumnawabo ka-Ithai Dzamara lo wanyamalalayo sokuleminyaka ethize elokhu edingwa, kube lethemba ukuthi ingxenye uzavumbuluka ephila noma kuzaba ngamathambo kuphela.
Omele inhlanganiso ye-Citizens Manifesto umnumzana Ashley Funye yena uthe uDzamara ushiye isifundo kwabatsha abalela ilungelo loluntu.
Namhlanje sihlelwe yeze elimnyama ngoba silahlekelwe umfowethu Patson Dzamara. Umfowethu besihamba sonke silwela impilo kahle, impilo enhle yabantu beZimbabwe, silwela inhlalakahle nokuthi ilizwe lethu lalo libe ngcono. Kubuhlungu kakhulu ngoba uPatson usishiyile singakatholi impendulo zokuthi sibe kwazi ukuthi umne wabo uDr. Dzamara ungaphi.
UDzamara ubesele iminyaka engamashumi amathathu lani yokuzalwa engakathathi. Imuli yakwaDzamara ayikazuzulu ukuba umsebenzi wokubekwa kwakhe uzaqhutshwa njani, kodwa abantu babuthene ngakibo emzini weGlenview. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Obe ngukansela we-MDC Alliance ku-Ward 4 eKaroyi, umnumzana Lavender Chiwaya, ungcwatshwe khonale eKaroyi lamhlanje. UChiwaya uvaleliswe yiziphathamandla zebandla lakhe labasekeli balo. I-MDC Alliance ithi ayila kuthandabuza ukubana uChiwaya ubulewe nguhulumende, lanxa uhulumende ekulandula lokhu. Ibandla leli lithi lifuna udaba lolu luphenywe kabanzi, kubotshwe labo abambulalayo. UChiwaya utholakale efile duzane lemzini wakhe ngeviki edluleyo. Amapholisa wona ethule umbiko othi phambilini kokutshona kwakhe uChiwaya ubonakale enatha utshwala labangane bakhe, njalo lapho atholakale efile khona bekungelazibonakaliso zokulwisana. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyati utshele Studio 7 ukuba basaphenya lolu daba. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo weMDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo.
Kusizwisa ubuhlungu ukuthi sesiphelelwa ngabantwana, bebulawa ngabantu abazakalayo, abantu labo bengabutsha. Namhlanje besikhala sihambe sayamlalisa endlini yakhe ukansela wethu uLavender Chiwaya. Kodwa sifuna uzulazi ukuthi ukansela lo ufele ukulwela ilungelo likaZulu, njalo silethemba lokuthi uhulumende lo owezano ongahloniphi ilungelo loluntu uzakwenza umsebenzi okhanyayo ngokubopha laba bambuleleyo. Sonke siyazi ukuthi kuleli lizwe kwakusalandelwa imithetho. yona izani engazalandeli njalo lokuzokusethusa ngoba kukhombisa ukuthi lapho siyakhona ngakulunganga ngoba nxa sesiphelela ngabantwana bebulawa besenze nje kungenamkhosi ohlatshwa nguhulumende okutshengisa ukuthi uhulumende laye angabe lesandla ngoba nxa kuwukuthi kalasandla ngabe laba abantu ababulelela umntwana ngaba sebebotshiwe. Lavenda Chiwaya, lala ngokuthula mntanethu, inkosi yeyazi.
Uhulumende uyakulandula ukuthi nguye owabulala uChiwaya njalo uthi lina njenge MDC lilomkhuba omubi wokuthi kungafa ilunga lenu ngaso sonke isikhathi. Liyamsola lithi nguye uhulumende ombuleleyo, lidinga umthakathi lalapho angekho khona.
Asila mkhuba yokusola yonke into. Silomkhuba yokusola izinto ezimbi abazenzayo njengohulumende ezenza ukuthi kuphume impumela ezinje lapho kuhanjwa kubulawa abantwana. Abaqali namuhla izano yokuthumba abantu. Anti akusuku zatshwala nje sikhuluma kunjenje uJohana Mamumbi, uSicilia Lonetsayi bathunjwa bayahlukuluswa. Ayisiwe into entsha ukuthi vele ngumkhuba wezano. Awusokukhona ikuthi bona sebabona ukuthi ukuziqambela amanga bona yikho sokuliqiniso. Kabaselanhloni lanxa sebewaqamba lawa amanga. Njalo kukhuluma bathi kona siqamba amanga kukhombisa ukuthi balesazila. Ngoba nxa bengelasazila kulezi nsuku kulezi ndlela zokucwayisisa ukuthi kudingisiswe nxa umuntu efe okungazwakaliyo kule ngcitshi ezafundela ukuthi zikhangele umzimba walowo muntu obhubhileyo. Ingcitshi lezi ziyehlala phansi bese zicubungula zikhangele ukuthi imbangela enze lo muntu ukuthi afe yiphi. So sikhuthaza izani ukuthi yenze kunoko.
UNkosazana Thabita Khumalo, ngumgcini sihlalo webandla leMDC Alliance, limuzwe ixoxa lapho ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Melika owe Republican National Convention ungena kulanga lesithathu namhlanje lapho umsekeli kaMongameli uMnumzana Mike Pence ezakhokhela khona imizamo yokuhoga uZulu ukubana avotele uMnumzana Donald Trump ngolwezi lapho angqikelana loMnumzana Joe Biden owebandla lamaDemocrats. Abakhulume kulomhlangano izolo bagoqela umkaMongameli unkosikazi Melania Trump yenake okhalele abalahlekelwe izihlobo labangane ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Usole njalo udaba lokubandlululwa kwabantu ngemihlobo yemelika esithi lo ngumkhuba omubi omele uphele. Wakhuthaza labo abatshengiselayo phezu kokubulawa mahlayana kwabensundu ngamapolisa amhlophe ukuthi batshiyane lodlakela. Uphinde wacela abantu ukuthi bavotele umyeni wakhe ngoba esithi ungumuntu ozimiseleyo ukuthuthukisa impilo kaZulu. Omunye wabakhulumileyo nginobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Mike Pompeo yenake owethule amazwi akhe ekwele Israel lapha hamba khona ngomsebenzi. Kodwa uPompeo usolwe ngabaningi besithi umsebenzi wakhe awumvumeli ukuthi angenele kwezombusazwe lanxa elilunga le-Republican Party. UMongameli Trump yena uvelile laye esigodlweni sakhe se-White House lapho afungise khona abantu bokuza abahlanu ukuthi babe yizizalwane zeMelika. Okusolwe njalo ngabanye besithi lanxa engephulanga mthetho usebenzise iofisi yakhe njengomongameli welizwe ukudinga usekelo. Yena uTrump uza kwethula amazwi akhe ajulileyo ekugqitshweni kwalomhlangano kusasa. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika uMnumzana Tim Muringai.
Into engiyibonayo lapha kuphuma ku convention yama Republicans sibone i-theme ezimbili zisithi zona uMongameli uDonald Trump unguye qinileyo wendaba zamapolisa le law enforcement lokuhlala kahle kwabantu, and besithi bona singafaka uMnumzana Biden nguye ozabuya ekhiphe izimali okumele ilungisele i-law enforcement lokuhlala kahle kwabantu ukuba secure in their homes. So umbiko nalowo ngiyabona bebefuna ukuyethusela ama-independent labantu labana abalokhu bephakathi kokudecida ukuthi bazakhetha uNumzana Biden hini or uNumzana Trump, ngoba i-message ekade ifuna ukuthi iphume from these whole 2 years e-economy ayisasebenzi ngoba 10 to 20 million people are out of work.
Abantu abangakabi leqiniso lokuthi bazavotela bani esingathi ngama independent voters ngesingisi baqhakathekile kakhulu ukhetho lwemelika. Akhona yini amazwi okuzama ukubahuga aphumileyo kulo mhlangano owazwileyo?
Sibona ukuthi imbiko abayikhiphileyo okwayizolo bekungela okuqinileyo, but ngawuthiwa bebekhomba ukuthi singafaka uMnumzana Biden kuzaba le anarchy lapha eAmerica. Enye into engiyibonayo futhi ukuthi bafuna bona ukukhuluma abantu abelungu abayesaba abantu abamnyama ukuthi bengafaka uBiden, vele yena kala ndaba le protection le law enforcement elizwe, but imbona mina kungasebenzanga kwayisolo. So simelela okwanamuhla ukuthi sibone ukuthi bazabuya la yiphi strategy ukuthi bancenge abantu laba abangama-independent ukuthi bebakhethe ngoNovember 3rd.
UMnumzana Tim Murengai, sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika, ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekhona ngale eOhio. I-ofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa isivuliwe njalo ikuthaza abafuna usizo ukubana bangabonakali sebethe thuthu kodwa baqale babhalise isaziso sokuya khona ekhasini lebulenjini eleconsulate ukuze baphiwe ilanga lokuzothola usizo lwengalo ezijiyeneyo. UBenedict Mhlapo usiba lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Okokela iconsulate yeZimbabwe kwele South Africa unkosikazi Melody Chawurura utshele Studio 7 ukuthi ukuvulwa kwama-ofisi e-consulate kulandela ukuvala okwesikhathi eside kulandelwa imithetho yakwele South Africa yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Uthi abafuna iloba iziphi incwadi ezitholakala e-consulate eZimbabwe eJohannesburg loba eCape Town sebengaqala ukuzodinga lezi ncwadi, kodwa uthi abazukwemukela umuntu ozabonakala esethe thuthu.
The consulate will embark on a gradual restoration of
sezivuliwe inhlelo zeconsulate ukuqoqela amapasipoti lencwadi zokuzalwa, kodwa kufanele ubhalise ukuze sikuvumele ungene.
Clients should present a confirmation of a booking at the security checkpoint.
Uthi laba bafuna ukuza kula amaofisi kuzafanele baqale babhalise ekhelini elebulenjini beinternet go www.zimbabweconsulate.co.za/appointment ukuze baphiwe ilanga lesikhathi sokuza.
Time slots are neither interchangeable nor transferable.
Isikhathi osiphiweyo kufanele usibambe njalo ungajinjani lomunye ngoba singedlula sedlula.
Up at the consulate without a confirmation of appointment, unfortunately, we will not be allowed at this particular time.
Utakekho oza kwemukelwa kungena bufakazi ukuthi uqalwa wabhalisa waphiwa imvumo yokuza. Abasoke bavumele njalo umuntu ozathi kunguye obhalisileyo ugcine sekusiyathutsha umngani wakhe loba isihlobo. Unkosikazi Chawurura uthi inhlelo zalabo abafisa ukuthwala izidumbu zezihlobo zabo zisiya ngcwatshwa ekhaya zilokhu zivuliwe, kanti ke lakho lokhu kubhaliswa ekhelini lebulenjini be-internet njengoba kuvele kusenzekala ezinye inhlelo zingakavulwa. Labo abafisa ukubuyela ekhaya ngoba impilo isinzima kwele South Africa, unkosikazi Chawurura uthi kufanele bathintane le-ofisi yakhe bese ke bekhetha ukuthi bazahamba ngebhasi, indizamchina loba imota zabo njengoba indleko zohambo lolo kuyibo abasikhokhelayo. ukuvulwa njalo kweconsulate sekumukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe iningi lazo abalama passport abasephelele esikhathi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yomela bezimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Mabhena, ukuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zikhuthale ziyethatha amapassport ukuze ziqhubeke zihlala kuleli ngokusemthethweni.
Sikhala ngentengo yemali yoku-apply amapassport ngoba yi $318, okusho ukuthi imali elingana kumbe ngaba yi R5,000. Siyakwazi ukuthi lokho siphansi kwe-lockdown, abantu abaningi abasebenza khona beqala umsebenzi khathesi abalayo imali engako. Yikho siyakhala ke ku-console ukuthi bakhulume le-office ka-Register General ukuthi imali ye-passport kayehliswe.
Umabhena uthi sebefake njalo isicelo sokuthi kube yiyo iconsulate ethumela amafomu okuthatha amapassport ekhaya, kuphinde kube yiyo futhi eletha amapassport aphumileyo kwele South Africa njengoba imingcele ilokhu ivaliwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umongameli Alexander Lukashenko wakwele Belarus wathatha intambo zombuso okwakuqala ngomnyaka ka-1994 unqobe ngesilinganiso esikhulu kukhetho olwenziwe mhla ka-9 Ncwabakazi. Ukunqoba kukaLukashenko ngesilinganiso sokungamachumi athoba minwe mibili ekhulwini 80% kubikwa kuphikiswa zinkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Belarus, iningi labo elihlelangene esitaladeni litshengisela lisola impumela yalolu khetho lisithi ingamanga. Abezomvikela bahle labo bavuka ngodlame bebhaxabula lokubopha abakade betshengisela intathelo yezindaba kanye lenkulungwane zabasekeli bamabandla aphikisayo. Kulabane kwabakade betshengisela abadujulwe babulawa ngabezomvikela. Ngemva kokhetho, abakhokheli ababili bamabandla aphikisayo bahle babaleka elizweni, abagoqela omunye wabancintise kulolu khetho uSviatlana Tsikhanouskaya ongene encintisa ngemva kokubotshwa komkakhe, ingcwethi eloba ezombusazwe ohle wavinjwa ukuncintisa kulolu khetho ngoba evalelwe. Lokhu kutshengisela kubikwa lokhu kuqhubekela phambili emadolobheni amaningi akwele Belarus. Mhlaka 16 Ncwabakazi kube lombuthano omkhulu ongazake ubonakale kulelo lizwe wenkulungwane ezedlula ezilukhulu over 100,000 zabakade betshengisela esigodlweni salelo lizwe eseMinsk besola impumela yalolu khetho. Iningi labatshengiselayo ngamalunga omkankaso wabesifazana The Women in White Campaign asebezinikele impilo yabo ukuhlala besezitaladeni betshengisela, besola udlame olusetshenziswa ngabezomvikela kwabatshengiselayo njalo befuna bakhululwe bonke abavalelwe ngamaphoyisa ababotshelwe ukusola impumela yokhetho lolu. Abesifazana laba abayabe begqoke izimbatho ezimhlophe bethwele amaluba baqale ukubonakala eMinsk kumaviki amabili edluleyo. Ukutshengisela kwabesifazana begqoke ezimhlophe bephethe amaluba kubikwa sekuqhele kwaya lasemazweni agoqela kwele Germany, Poland, Belgium, Ukraine laseRussia. Kusobala ukuthi inyathelo elithethwe ngabantu baseBelarus lokuphakamisa amazwi ngokutshengisela bephikisa impumela yokhetho yisibonelo sokuthi bafuna umbuso ongcono kuloka Alexander Lukashenko ngoba ungabaphathanga kuhle eminyakeni edlula amachumi amabili lengxenye ebusa. UZulu emazweni womhlaba usesizwa ukukhala kwabantu beBelarus njalo esekela izifiso zabo zokudinga umbuso okhululekileyo ongayisiwo wentando kayiphikiswa okhona manje. Inkokheli yeMelika kanye leyamazwe awezwekazi le-Europe isiveze ukukhathazeka okukhulu ngokuphathwa langokuqondiswa kokhetho lwakwele Belarus. Isekela umbono wokuthi impumela yalo awuvezi izifiso zabantu balelo lizwe ngoba luqhutshwe kusimo esingakhululekanga njalo kulokugcila okukhulu okuvezwe yikuvuka ngolaka okwenziwe nguhulumende lapho sokuqansa amazwi ensolo abantu sebengena esitaladeni etshengisela ngohulumende uqondise ulaka lwakhe ngabezindaba ebopha mahlayana abamabandla aphikisayo bengamiswa phambi kwemthethwandaba behlukuluzwa kanye lokuvala amagagasi aletha ubulembo obe-internet ukuze abantu behluleke ukukhulumisana. Ekwethekeleleni kwakhe kwele Poland, unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe womhlaba u-Secretary of State Mike Pompeo uthe injongo yomhlaba wonke jikelele ikusekela abantu bakwele Belarus ukuze benelise ukufeza izifiso zabo zokuthola umbuso okhululekileyo lokuthola ithuba lokwakha lokuthuthukisa ilizwe labo ezivezwa ikutshengisela kwabo. Abantu laba badinga okufuna nje ngumuntu wonke emhlabeni jikelele ukubuyisela ilungelo labo lokuzikhethela uhulumende ongasebenzela intuthuko yabo njengesizwe. Ngakho-ke sikhuthaza inkokheli yeBelarus ukuthi iyeke ekwenzayo ikhulumisane labenhlangothi zonke zempilo okugoqela abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu okuyiyo kuphela indlela engaveza ukuzwisisa okufunwa ngabantu beBelarus.
Lapho ke belilalele udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Singeke hlukani izihlobo, wothi sikhangile ezinye zezindaba ebezikhokhela. Omunye obedume ngokulwela amalungelo oluntu, uMnumzana Patterson Zamara kasekho. Silugweba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPrasidis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.